Pakatanga mwedzi wandira gore rino zvitoro zvinopfuura gumi zvakabvisa mizinda yazvo pakati peguta nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Zvimwe zvezvikonzero izvi zvinosanganisira kusafamba zvakanaka kwebhizinesi uye kukwira kwemari dzemitero yerendi. Sachigaro wekambani inonzi Valise Consultants inoona nezvemabhizinesi muno Mamutare vapoka pesi vanoti mabhizinesi akawanda ari kuomerwa zvakanyanya izvo zviri kupa kuti vamwe vabude muguta vachienda kune dzimwe nzvimbo dzakaderera pamitengo yerendi.
Nyaya dzemarendi dzashupa mumamutare muno, not Mutare only, even in Harare. Most businesses wakungotsvaka kune rendi yakachipa kutsvaka kuti wararame. Bozi vamwe wacho varikutotadza even kubhadhara washandi, varikutadza even kubhadhara marendals acho. Bozi they are too expensive.
Vakapesi vanoti shiviro yavo kuti vanamuzvina mubhizinesi vane zvivakwa vaderedze mari dzemitero inoenderana nemamiriro akaita nyaya dzezveupfumi munyika. Vanoti kubva pakatanga kushandiswa mari yekunze, vazhinji havana kumbobvira vaderedza mari yemitero asi kungoti vaitoikwidza zvakanyanya. Mitero yemahofisi muguta reMutare inowanzoita madhora ari pakati pemazana mashanu nezviuru zviviri zvemadhora pamwedzi zvichienderana nemakuriro akaita mahofisi acho. Kubva mukutanga kwegore, makambani anotengesa mafoni, imwe yacho inonzi yeGoldtech, Busha reChinozim, kambani yeCoCom nemamwewo ane chitsama akabva muguta vakananga kumwewo kwakaderera mitero. Vamwe vemakambani vakabva vavhara zvamuchose. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti upfumi hwenyika hauna kunge hwakamira zvakanaka munyika, izvo zvakapa kuti makambani akawanda atadzi kuvhura gore rino. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vanoti nepamusana pekoma kwezvinhu bhajeti re $4.1 billion ravakanga vatura gore rino rava kudzikiswa kusvika pa $3.5 billion. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.